A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, September 7th, 2016. And this is Livestock Diaspora Forum, where we are talking about issues concerning the diaspora. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemire.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about the issue of the diaspora vote, which has remained elusive despite the large population of Zimbabweans now domiciled outside the country because the country's new constitution has not been aligned with the old one.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency, 6065 and 15460 kilohertz shortwave from Monday through Friday at 8 p.m.
Bumbiro redu rinotaura iro kuti munhu wese weZimbabwe anenge apfuura makore 18 ane kodzero yekuvhota. Haritaure iro kuti munhu ari kunze kwenyika haabvumirwe kuvhota. Ka vanhu vakudhaiaspora vaya vane mvumo yekuvhota. Saka zvinofanira kuitwa ndezvokuti tinofanira kuwana court case inobva kudhaiaspora yekuti kodzero iyoyo inge ichigadziriswa zvakanaka. Vana veZimbabwe vari kudhaiaspora vakwanise kuvhota. Bumbiro redu rinobvumira kuti vanhu vari kudhaiaspora vavhote.
Into yekuona yekuti njengoba uzazi kuti sesine constitution entsha eZimbabwe yavhunyelwa ngo-2013 i-constitution leyana iyavumela i-dual citizenship and njengoba ivumele i-dual citizenship we have seen ukuthi i-practice kwamanye amazwe akabantu abangaphandle ukuthi bayavunyelwa ukuvota. Esikhathini esidlulileyo besiyilwela i-diaspora vote kodwa i-constitution yethu ibingaka-amendwa ukuthi ikhulume ngendaba ye-dual citizenship.
Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk as Diaspora Forum, and tonight we are talking about the government's refusal to allow those living outside Zimbabwe to participate in elections by voting using the postal ballot while they are in those countries that they are now resident.
Under the Electoral Act law, only government officials on official duty, uniformed service members, and some government officials living outside the country are allowed to use postal ballots.
Yebo Jonga, njengokuzwa kweni lamhlanje ke inhloko yethu yendaba esekudwini indaba yokuvota kwabalabo abahlala phandle kwelizwe emazweni amaningi. Siyazi nje ukuthi eZimbabwe abantu abavela eZimbabwe sebe baningi Jonga, abanye bathi more than 4 million kodwa yes, abavunyelwa ukuthi bavote. Nxa sikhangele amanye amazwe afana labo Mozambique, Botswana, bayavota emazweni lapho abahlala khona. La khona apha laphele eMelika siyasibabone bavota Jonga.
Wongu nasi nyaya tiri kukurukura nezvayo vateereri nevari kutarisa chirongwa vari kuchiona zivai kuti tino stream live. Makaenda pama Facebook page yedu mune muchikwanisa kutiona tichikurukura muchikwanisa zvakare kupinda muchirongwa asi nyaya tiri kukurukura ndeyekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvichaita sei sarudzo dzaakusvika 2018 mutemo wekuti zvinge zvichikwanisa kuvhota zviri munyika dzazvigere hatisati taunzwa kuti wakwanisa here kunge wabatanidzwa nebumbiro remutemo idzva asi mubumbiro remutemo idzva zvinobvumidzwa kuti munhu uvhote chero uri mwana weZimbabwe hazvitaurwa hazvo kunzi uri papi chero uri mwana weZimbabwe unokwanisa kuvhota mubvunzo mukuru ndewekuti hurumende ingakwanisa here kunge ichiita izvi nechimbi-chimbi kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vange vachikwanisa kuzovhota nokuti tinonzwa mapata anopikisa vari kugunun'una kuti hurumende iri kukweva makumbo pakubatanidza mitemo iyi kana kuvandudza mitemo iyi kuti inge ichifambidzana nebumbiro remutemo idzva ndosaka vakaumba urongwa kana kuti bandiko reNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA riri kubatanidza mapata anopikisa ose takaona mazuva apera vachipikisa vachiratidzira migwagwa vachigunun'una kuti mitemo ine chekuita nesarudzo ivandudzwe asi pamusoro pazvo kune vamwe mubato rezanu PF zvikuru va Jonathan Moyo muzvinafundo Jonathan Moyo vakatobuda vachitaura kuti hapana hurumende inovandudza mitemo yekuti zviburitse muhurumende zvichireva kuti varikutaura kuti hakuna mareforms achaitwa achaita kuti hurumende inge ichizobviswa pachigaro nemaonero avo ndofunga vanofunga kuti kuvandudza mitemo iyi kunobatsira kuti mapato anopikisa anga achizokunda musarudzo ndonyaya dzatoda kuti kurukure nhasi Chris takanzwa muzvinafundo Jonathan Moyo vachitaura kuti hakuna mareforma achaitwa zvakare
yebo jonga hayi samuzwa sivile umnumzana Moyo esithi yena hayi kufana nje lo muntu oyabehlezi kakahle sizwa lapho ukuthi hayi ngisebukhosini lapha kodwa abesefuna ukuzikhipha anyway tonight we have lined up a number of guests and joining us right now is the law lecturer at Kent University Dr. Alex Magaisa you are live on Live Talk
Thank you very much for having me.
Thank you. Dr. Magaisa, maybe Jonga, you'll want to start the ball rolling.
Thank you so much. Dr. Magaisa, you are one of the people or lawyers or experts who crafted the new constitution. And many people would want to hear from you the position with regards to diaspora vote because 2018 is around the corner.
Yes. The issue of the diaspora vote is one of the issues that was discussed during the constitution making process. And, you know, there were many differences between the different political parties which were involved during the negotiations. And, you know, the MDC parties were very willing to include the right of the diaspora to vote, but our ZANU-PF counterparts were not so keen on that. However, the way in which the rights of Zimbabweans were crafted were such that every citizen has a right to vote, and this right is clearly stated in Section 67 of the Constitution of Zimbabwe, which means any Zimbabwean citizen, wherever they may be, is entitled to vote in elections. The only question, of course, is whether or not the government is able to provide the facility for people who are in the diaspora to vote. And that really is the big question. The government has not been forthcoming when it comes to issues of providing facilities, firstly, for Zimbabweans in the diaspora to register to vote, and obviously for Zimbabweans in the diaspora to then actually exercise their right to vote. So that's where we are. The big fight is about whether the government is willing and able to provide the facility for Zimbabweans in the diaspora, number one, to register, and number two, to be able to cast their votes. I must also point out that, you know, Zimbabweans who are working for the government are already able to vote in elections, even though they may be outside Zimbabwe. They've always been able to do this using a facility called the postal vote, which unfortunately has not been available to the rest of the citizens. So that's where we are.
Mm. And recently, ZEC, I think it announced that it needs something close to $281 million to prepare for and run the next election. Do you think that the money that ZEC requires will also be able to facilitate the diaspora vote?
Well, this is the important issue. ZEC has always been hiding behind the fact that they do not have the necessary resources. As you know, at the moment, they are supposed to be registering people on a continuous basis in Zimbabwe, but they have not been doing that since the constitution was adopted in 2013. They've only been registering people in constituencies whereby elections are being held. And this is leaving out millions of Zimbabweans who are supposed to be on the new voters roll. So if they are unable to register Zimbabweans who are in Zimbabwe, the question therefore has to be, do they even have the capacity and the will to register people who are in the diaspora? And that is where the problem is.
Mm. Thank you so much, Chris. I think we have Dr. Maxwell Shumba, who is the president of People First. Maybe you can introduce
him. Dr. Shumba, welcome to the show.
Yeah, thank you so much. Thank you, Chris. Thank you, Mr. Kalibiri.
Yes, and we are talking about the diaspora vote, and what's your take about the diaspora vote when we look at the current situation that Dr. Magaisa has pointed out, the country seems to be unable to to make an enabling situation for voters at home. What about those in the diaspora? I mean, how can those in the diaspora be able to have the facilities and so forth? What do you think about that?
Yeah, sure. Thank you. I agree with Dr. Magaisa on all the points you raised. But for us, it's not just being unable to provide voting conditions or enabling people to vote who are at home, but it's a willingness. We know that here's the technical people who are there to serve Mr. Mugabe's interest. And as long as they are serving Mr. Mugabe's interest, there will never be any will to provide free and fair elections. So as a party, we belong to the National Electoral Reform Agenda, NERA. And we recently, last week, in our meeting with the head of other parties, I proposed that we have a roadmap to free, fair, and safe elections. And diaspora vote should be part of that roadmap. We cannot take it as just an isolated issue. It should be part of the global solution to enable a free and fair and safe election. So the roadmap should begin with us at SADC, then the African Union and the United Nations. And we know the challenges we have, but at least if we can offer the Zimbabwean people in the international community a clear roadmap with clearly spelled out milestones, people can then, in 2018, be able to say, should we go for elections or should we not? Looking at what had been achieved, what was met, the expectations set for the road. So the diaspora vote for us is an important issue, but it's not something we should take idly. And I think Dr. Magaisa articulated several points which we agree with. But if we just allow Mr. Mugabe to say, okay, in 2018 you have diaspora vote, we end up with a situation where there are government workers who then pop up in Peru to counter, say, 50,000 from the U.S. They will come up with 60,000 from Peru and say we have 60,000 government workers on deployment. And this government is a government which is known to tell the truth. And it's a government which does things which are not transparent. So we have to be careful. We have to understand exactly where the diaspora of what sits on our roadmap and who should be advocating it and what are the controls we are putting in place so that we don't end up being the losers here. Thank
Regai ningoisa mvunzo kwamuri vashumba neshona ndichiti, asi munofunga here kuti urongwa hwamuri kuita semapata anopikisa hwemubatanidzwa wenera manikidza hurumende kuti inge ichikanda nhano pakugadzisa mitemo inechekuita nesarudze?
Isu tatsuro yedu sekuona kwedu, hurumende yatinayo inozviziva kuti ikaisa mareform yatobuda pachigaro. Saka ndakutumira ndofunga mashoko andakatumira mama president kuti tinofanira kunge tiine roadmap kana kuti gwara remangwana ratinopa maZimbabweans, ratinopa international community kuti isu taakudaiso kusadat. Kana tapedza ipopo zvaramba taakuenda kuAfrican Union, kana zvaramba taakuenda kuUnited Nations. Musi watinosvika pamaelections, munhu wese maZimbabweans neinternational community vanenge vakamira vari kudivi one kuti maelections kana pakuvhunzwa kuti maelections oitwa here kana oreka kuitwa here vanenge vachitarisa zvinenge zvakabudirirwa pagwara redu remangwana saka zvatiri kuita izvo chokutanga chikuru kuti kuungana kwatakaita semapato makuru kunofanira kuremekedzwa ende kunofanira kukudzwa nokuti ikoko ndoko uchaita kuti fambe pamwe chete patiri kugadzira roadmap yakatotanga kugadzirwa roadmap and ndinotenda chaizvo vekuzptu nemamapato mapresident ati vachabatsira kugadzira roadmap iyoyo kana yabuda inenge yaichatedzerwa navanhu vese mazimbabwenzi vari mumapato nevari kunze kwemapato.
Mm-hmm. Maita basa Dr. Shumba, rambai muri parunhare zvimwe chete naDr. Magaisa. Tabatana namukoma Dan Moyo. Dan Moyo vanove sachigaro weDiaspora Vote Campaign uye variwo sachigaro weMDCT mudunhu reAmerica. Vamoyo, pindai muchirongwa. Nyaya tiri kukurukura ndiyo yamagara muchirwisa imi nesangano renyu yekuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika wawane mukano wekuvhota. Taurai pfungwa dzenyu.
Ndinotenda makadi henyu.
Aiwa tiri wapei.
Zvinofadza chaidzo kuti at this point tasvika panguva yekuti neconstitution yedu yatinayo new one iyi because problem yatanitinayo in the past ndeyekuti constitution yedu yemudhara iya yanga isiri clear panyaya dual citizenship. And constitution yatinayo iri kiye kuti munhu kana akazvarwa kuZimbabwe hafanirwi kuti arasikirwe necitizenship yake kuZimbabwe. And therefore by default zvoreva kuti kana uri mucitizen wekuZimbabwe unofanira kuva nepemishini yekuti uvhotere nyika yenyu. And tinozviona pane dzimwe nyika even maneighbors edu South Africa, kuBotswana, vanhu vavo vari kunze kwenyika vanovhumidzwa kuvhota because macitizens enyika idzodzo. Saka nesu zvinotipa simba rekuti kana tichipusha nyaya yediaspora vote iyi tichitoipusha because it's part of constitution yedu. Chinhu chiri kutovhumidzwa neconstitution yedu kuti vanhu vari kunze macitizens ekuZimbabwe and therefore vane right ekuti vavhote.
Thank you so much. Chris, maybe you have a question to throw to Dr. Magaisa before you take our caller, Joseph Mhlanga.
Yes, Dr. Magaisa, Dr. Shumba raised a very important point here. He says that, amongst all this hype about the diaspora vote, there could be that element of rigging. How foolproof can we have a system when we have heard complaints about vote rigging right in Zimbabwe? What about the postal vote that will fly over the Indian Ocean?
Yes, it's a very important issue, and I understand very well it's one of the issues that I've been raising myself from the very beginning, that sometimes you can ask for something, but it might end up having what you call a boomerang effect. It will hit you in the face. So when we clamor, when the opposition and Zimbabweans clamor for the diaspora vote, they must also be very careful that there are systems in place to ensure that the facility will not be abused. Let me give you an example. In 2013, they would be required to show up their ballot paper after they've selected their choice. This is what used to be allowed under the old electoral law. And, the opposition say this is unfair because what it does is that it intimidates people, especially in the rural areas. Now, ZANU-PF agreed to remove that requirement. But then what it did was that it also caused more problems because people were no longer showing their ballot paper. It meant that people who wanted to read could go into the ballot into the booth. They could have extra paper pockets, and they could simply go to the ballot box and post 5 or so ballot papers without the electoral officers knowing that that is what they had done. So, you know, the opposition had asked for this, but it ended up, giving a facility to Reagan to use that system. So I'm just giving an example that the diaspora itself, the diaspora vote could also be a facility to facilitate rigging. My view is that there has to be very clear systems, and the opposition should make sure that when they clamor for the diaspora vote, they are also putting in place mechanisms to ensure that it will not be abused. Now, for me, it's not a postal vote. These votes, if people are going to vote in particular areas in the diaspora, then it must be done in exactly the same way that is done at polling stations in Zimbabwe, where the votes are counted in the presence of observers representing political parties and other observers, and the votes are counted on the spot and posted outside the polling station. That way, you know that the votes that have been in particular constituents in a particular area are so many, and so many are post ballots, and so is won by so much, and then they go back home. People already know that the voters are counted. That way, you avoid the risk.
Thank you so much, Dr. Magaisa. Please stay on the line. Tina Mkoma Joseph Mhlanga, Baruch South Africa. How are you, Mkoma Joseph?
I'm fine.
Chirongwa ndechenyu, tipei pfungwa, ndimi muri mudiaspora macho imimi, ndimi anhu acho.
Tisu vanhu acho ari mudiaspora. Nawai riponde kutika, all opposition parties must call for a national dialogue with all Zimbabweans outside the country so that we can work together. They must not come in the diaspora and talk with a few people, but they must contact or engage with all Zimbabweans outside the country so that everyone will have to put his own idea on how to tackle this issue, because this issue is quite critical for every Zimbabwean. In such a case that if it is not handled in a good manner, it will remain the same, because the government of Zimbabwe might collaborate with those countries like South Africa, for example. The government of South Africa is a friend of Zimbabwe, for the Zimbabwean government. So if they do not tackle it wisely, it will always be for the benefit of ZANU-PF, not for the benefit of Zimbabweans. Saka ndinokurudzira kuti vataure nemaZimbabweans ari kunze kwenyika yose kuti tikwanise kupa pfungwa dzedu takabatana nezvizvarwa zviri kumusha, tishandire tiri pamwe. Hatifaniri kurwa takapesana, asi kuti tiri pamwepo.
Aiwa, mashoko akanaka, asi regai tinzwe kuna tina Dr. Maxwell Shumba vebato reZimFest. Ndo vamwe vemapato ari kutaura nenyaya dzekuti vanhu vari mudiaspora vange vachipinda musarudzo. Manzwa shoko rataurwa namukoma Joseph. Hanzi, regai kuti kana maenda kunze kwenyika uku mungonotaura nana Kandemiri naGande vaviri vatatu, musingazokwanisa kuitawo misangano yekuti munzwe pfungwa dzevanhu nekusangana nevanhu vakawanda munyika idzo. Munoti vashumba? Vashumba, ndoimba nhare yavo inenge yarasika. Regai tinzwe kubva kuna vamoyo. Muripo? Ndanga ndanzwa musina kupindura. Muteereri ari kuti itai kuti muingejewo vanhu.
Mashoko avataura mashoko akanaka chaizvo. FENERA, National Electoral Reform Agenda, tine technical working group yakaisa program. And program haisi yemapato chete, iprogramu yemaZimbabweans vari muZimbabwe nevari kunze kweZimbabwe. Uyezve takaproposa kuti no color party together we can win this. No color party kusanganisa nebasa rekuitwa nenera iro rinofanira kuitira kuti mazimbabwe agononge ari pamwe chete vasingatarisa zvokuti ndiribato iri ndiribato iri asi vachitarisa kuti nyika iyi ndeyedu unaita chema nguva yakareba and isusu pamusoro pazvo tiri kuuya neroad map yekuti vari mudiaspora vanoona kuti oya oya vachaita ndiiki vana themoyo tinovakudza nezvavari kuita kurwira diaspora vote vanenge vachionawo kuti paroad map pedu isu tofanira kunge tichiita zvakare zvinenge zviri very clear nekuti road map ndeyemazimbabwe road map muchishona gore ramangwana ndezvemazimbabwe saka tiri kuuya kana zvanzi kusouth africa munondwa zvichiadvertisewa kunzi aiwa kusouth africa kucape town vanhu vachaungana pakati mazuva akati kujohannesburg vachaungana pakati kuzuva pakati mashoko atavana amusanga econizing nemagovernment mashoko mahombe makukutu ndo andataura pekutanga paya nechirungu neshona ndichiti isu kana tikaisa road map tinogona kurumwa nechekuchera nekuti vamugabe vanozviziva kuti mazimbabwenzi haadi zvinhu zvakaoma vanonovhota vashoma kuamerica kukavhota 50,000 vanototsvaga nyika anaasawira vavana venezuela kunobuda 100,000 saka isusu tiri kuti paroad map tine tiine zvinhu zviri very critical zvataurwa nadr gaisa vachinzi masystems masystems nemacontrols zvinhu zvinoiswa kuti zvichengetedze kuti pasaone zvinhu zvinoita se zvinobuda nomumaburi saka isu sevanyowani vakauya vachitungamiro nepfungwa nyowani tiripo pakuita kuti isu tinge tichishandisawo pfungwa dzedu nyowani idzi kuti tiedze kukunda patakasadza 2013 nekuti hurumende yatiri kurwisa iko ihurumende yatinoziva matambiro ainoita haachinje mavara ayo mamwe chete ndeembada saka isu tiri kuaziva saka tiri panapa tiri kutonyatsoziva kuti zvii zvichaitika pamberi apa saka tiri kufanira kugadzirira kuti tinozvikunda ndozvihombe zvatinoda kutaura kuvana vezimbabwe kuti aiwa vasanyanya kushungudzikana chihombe ndechekuti zvinozvi takabatana kune vamwe vanenge vachifamba vachiti aiwa tisi tiri kudai tega hachichokwadi.
Aiwa, thank you so much vashumba ramba yanyu muri parunhare. Chris, tingotarisa usati waenda kuna vadenmoyo, tingotarisa mashoko atawana kubva kune vateereri nevamwe vari kuona chirongwa. Tina vamuzi Ncube, is a member of MDCT USA province. He wrote to us saying, Mdala, it is very simple with diaspora vote counting. Because we count the votes right after the election closes and post the results right away. So, no room for rigging. This is not rocket science. And tina mkoma Brian Case, vanyoro pa VOA, shona Facebook page. Vari kuti iwo, kuvota tiri kuZimbabwe, here, kana kuti tiri zvedu kwatiri. Kana iri nyaya kuvota tiri out, havafe vakaibvuma, nekuti vanoziva kuti vanodyiwa. Then mumwe Sipo Masuku anyora zvakare pavoa shona Facebook, hanzi chero iye tsvangirai wacho zvakangofanana, zvapana zvaachachinja. Ipai nyika varungu, vanhu vatema, tinongoda kuguta kwemhuri dzedu chete. Hatitarisiwo vamwe kuti vane nzara, uye ndo vakandiisa pachigaro. Saka voterai tsvangusoni wenyu mega, musatidane. Kana zvakanaka, zvinonakira imi muri muZimbabwe. Kana chikabvondoka chichabvondokera imi muri kuZimbabwe. Maonero ake iwo haasi maonero Studio 7. Chris,
yeah, munumzana moyo
yebova,
yeah, yeah, ungasitshela wena ukuthi udaba lolo lokuthi idiaspora vote iyenziwe uyibona njani, kakhulu nxa sikhangela ukubana isikhathi sesifikile 2018 useduze lapha, kungathiwa kuvotwe kudiaspora lapha kuyaba sokulunga okwanini?
Njengoba omnye wethu echilo lapho ukuthi akusiyi rocket science le. Thina njenge iZimbabwe diaspora vote campaign, we sile blueprint that we came up with esayipresentayo kumaparty wonke including leZANU PF. ndisay presenter la se United Nations yi blueprint straightforward ma umuntu owe Zimbabwe ule ID ye Zimbabwe noma i passport ye Zimbabwe you should be able to register la. And UNDP is willing to provide ama facilities la, just like the way ama Americans are voting upon la. And njengoba omunye wethechilo ngama results aphuma there and there, akuso ma results la kuthiwa azothatha inyanga umgabisa wabala yedwa legangeni before announce ngama results aphuma there and there. So into le yokuriga le siyayizwa, yes, but ukuthi i-feasibility yakhona ukuthi bakwazi ukuthi bathola abantu maybe abangabathenga ukuthi babe ngamaZimbabwe ukuthi bavotele bona, I don't think ukuthi emazweni angaphandle yinto abangayikwanisa le uyabakwanisa ngakhona.
Kodwa ngikubambe nje kancane la. Ye, sizwile lo mfowethu lapha usilobele lapha umnumzana Ncube esithi yena hayi aso rocket science kuyabalwa khonapho. Kodwa siyabona ubana lasekhaya lakho nqa ukuthi kuyabalwa akufani lakho noko elikhuluma ngakho ukuthi kuyaphuma konapho. Siyabona kulokhetho luka 2008 okwathatha inyanga ama results engaphumanga, kodwa kade sokuzayenza ukuthi aphume konapho konapho kuyini?
Yiwo phela ama reforms esiwalwelayo, ngoba njengoba sisho sithi without ama electoral reforms now a clear on i-process yonke from i-voter registration to i-electronic voters roll noma i-biometric roll to ama-monitors azomonitor ama-elections. So in other words, thina sithi the whole electoral system kumele ibe under a new independent board engakhontrolwa ngama-CIO ezanu. Into enzakala kuma-elections adlulileyo afana naleyo okhuluma ngayo athatha inyanga ukuthi ama-results aphume, yikho lokho ukuthi iZANU-P F yiyona econtrola konke i-process yonke from ukuregister ama-voters to ukubala ama-votes to ukumonitor ama-votes. Yonke into le ibona bebodwa ababekhetha even amalunga angabuya lapho ukuthi azomonitor as election observers. So ama-reforms esikhuluma ngawo lawo yiwona okumele amake sure ukuthi once le board that is independent ezobheka ama-election. And secondly, izinto ezifana le-registration process kumele kube clear khona manje, kuhle kuqala khona manje kube clear ukuthi i-registration process yakhona izoma kanje. And then i-access to i-voters roll to ama-opposition parties yinto okumele ukuthi ibe clear lawo. We really need ukuthi sibe le access to i-voters roll 6 months before i-election so that we have an opportunity ukuthi si-audite i-voters roll and make sure ukuthi lathi ama-members ethu akhona, and njalo lokuthi awula ma-ghost voters kuleyo register.
Hayi, kuyezwakala ajonga.
Rakaiti mwenda kune mtereri Baba Chenidza, tuva tazoenda kuna Dr. Magaisa. Baba Chenidza, ku South Africa, makadi.
Tinovara makadi wenyu.
Aiwa, tiro wapenyu. Chirongwa ndechenyu, pindai munyaya, iri kukurukurwa hii. Gango riri kupisa.
Zito kwa di, chadaita nisi kundani chipo dreva, saka gango rambo tira shei.
Nyayetu kukurukura ndeye kuti imi semuwe wano waruku nze kwenyika. Mkumbiru ni mtemo idra, runo kupai mkano ya kuti mge mchi vota, na kuti runo kuti mwanawe Zimbabwe wesa anafana kufota, harita ure kuti uvote uri kumushaka na uturu kunze kwenyika, runo kupa mkano ya kuti unofana ungo vota, cheruri mwanawe Zimbabwe. Saka ndo paru kunzine wamwe, 2018 na Ashika, apana tatai tanzu kwa utuwaru kunze kwenyika, tachakwa nisa ire kufota, tiri kunyika zatiri, ndo nyayi kukurukuru.
Hei, ambe niyo, shumuri kuti nesa waka wanda shukuru. Na mzikori kiti napanjalo kuti isu kwa tiri kuno kukutiwa ne marizo kuti kana kundo andi esu zipane maprosizo kuku rejesta wa voti haya. Isu takanga taka rejesta of course tenge tiri mo ma vota suwa macho parishino zeti kamezo kuti tivu zengu wataka budi iskwa saka kuti uchi wana mario kubwa kuno kuti upire bazi uinde undo distrikta vota suwa yacho wana zitaka kwa tulisha ya wakazi za wadzoka wozodzokera zvekundovhota ikoko zvinenge zvinoita sokuti tionere vazhinji vedu nokuti hatina nguva uye mari yacho inogona kushupa. Saka chikumbiro chachida kuita ini kuti hameno kuti vanotimirira vacho ku parliament vangazviona sei dai zvaibvira pakama vanhu vari pando vanhu vari munyika dziri padhuze zviri pamutemo vane mapermits vane mapepa avo zvaidini kuti vapiwevo ma voting stations munzvimbo dzakaita sana Pretoria, Joburg, Cape Town na Durban nekuona Botswana kwose kuti kuti zvaitiwo nyore vakwanisewo kudi kuesa right yavo yokuvhota ndozvatatikumbirawo.
Aiwa ndizvozvo ndozvanhu zvichikurukurwawo nemamwe machangamiro ambopinda mudariro. Ndinoimba kuti izwi renyu riri kuwedzerawo uremu hwenyaya iyoyi kuti vana vezimbabwe vari kunze kwenyika munge muchibvumidzwa kuvhota. Tinotenda zvikuru baba Chenhidzi.
Ndinokutendai zvikuru.
Ndizvozvo. Dr. Magaisa, vamwe vari kubvunza kuti iwo mutemo mutsva uyu bumbiro remutemo idzva iri ramakabatsira kunyora iri zvadii kungoti zvara bumbiro idzva remutemo wenyika rongotanga kushanda dzaro ranga riripo rosendekwa pane kumirira kuzoti mumwe mutemo uchazobatanidzwa webumbiro idzva nebumbiro dzaro nekuti hurumende inenge iri kuramba yakangokweva makumbo panyaya iyoyo?
Ya mubvunzo wakanaka asi mubvunzo unototaridza kuti vanhu havasi kuziva kuti bumbiro remutemo rakamira sei uye riri kushanda here kana kuti hatisati ratanga kushanda. Chokwadi chiripo ndechekuti bumbiro remutemo rava kutoshanda, rakatanga kushanda muna 2013, harisi rakamirirwa kunzi richazoshanda mumwe musi, kwete. Pakasainwa navaMugabe musi waMay 22 ndopakatanga kushanda bumbiro, ndobva zvakanga zvasara zvikazotanga kushanda muna August pavakaita president. Saka bumbiro remutemo riri kutoshanda izvozvi. Chikuitika ndechekuti hurumende haisi kutaurira vanhu chokwadi nekuti iyo inofanira kunge ichitoudza vanhu kuti bumbiro remutemo rinoti zvakati zvakati, ichifamba ichitaura kumaruwa mumadhorobha. Asi harisi kudaro nekuti hurumende yedu yagara iri inoda kuvandisa zvinhu, haidi kuudza vanhu kuti mutemo wakamira sei. Saka chiripo ndechekuti pavanenge vachiti mutemo wemaelection hausati wachinjwa, aiwa hazvisirizvo. Bumbiro remutemo iroro riri kutoshanda ndo rinofanira kunge riri kutoshandiswa nehurumende pari zvino. Ndokupai example one. Zimbabwe Electoral Commission yaifanira kutanga kurejista vanhu kare chaiko muna 2013, asi ivo vakazopa pfungwa yekuti kwete, hatisati takurejista nekuti mutemo wemaelection hausati wachinjwa kuti uenderane nebumbiro remutemo. Asi vakazonyara nazvo vaona kuti pane mabai election aifanira kuitwa, ndopa vakazoti alright, takukwanisa kurejista. Munoona kuti kutaura kusina kunyatsotsarukana nekuti mumwe musi vanoti tinogona mumwe musi voti hatigoni, zvichienderana nezvekudiwa nezanu PF. Ndopatinopesana nevanhu vezeki, ndopatinopesana nehurumende. Saka vanhu ngavasanyeperwa, bumbiro remutemo rakatanga kushanda muna 2013, harisi suspended kwete, riri kutoshanda, rinofanira kuve tichitoimplementwa kutaura kwatiri kuita ikoko.
Chris, pamwonengo nemubvunzo kuna vashumba.
Yes, Mr. Shumba, it's unfortunate that tonight we couldn't get someone from ZANU-PF, but I'm going to play the devil's advocate here and ask you as the president. I'm President Mugabe, and I'm going to ask you if you are saying that you want people to vote in the diaspora that is in the United States and the United Kingdom, how do you expect me to come and campaign when there are sanctions?
Yes, I think the issue of sanctions is something you know as the president that they can be removed upon your behavior. These sanctions are not cast in stone. They were put on you, Mr. President of Zimbabwe, because of your action. And if there is an indication that you have satisfied the conditions, the expectations, then those sanctions can be well part of the conversation, their removal, they can be removed so easily. And it all depends on your behavior. And part of that is enabling a free and fair election, an election where people can campaign freely, can gather freely according to the tenets and the principles enshrined in our constitution. So if you want to campaign to the, in the US and UK, you know the conditions where those sanctions were put in place in the first place.
Yeah, so I'll pose the same question to Dr. Magaisa. What do you make of the fact that President Mugabe cannot be allowed to the United Kingdom or the United States to come and campaign if the diaspora vote is allowed?
Well, those are the issues that have to be discussed by the political parties and government. You know, Zimbabweans are not in control of what happens or what Britain does or what the U.S. does. What Zimbabwe is in control of is what it does with its own citizens. If President Mugabe and ZANU-PF are willing to extend voting rights to Zimbabweans in the diaspora and wish to campaign in those particular areas, then those are issues that have to be discussed as part of the reform. The problem that ZANU-PF has is that it has closed all options on issues of reforms and say there are not going to be any reforms. So for me, it's a matter of negotiation, just like the negotiations that took place during the GNU, the negotiations that took place during the constitution-making process. It was a give-and-take process, and parties can agree. ZANU-PF has to put its cards on the table. The opposition put their cards on the table and agree on how best to proceed.
Okay, thank you so much. Now we have a listener, Jonga, from South Africa. Nqobile, kunjani Nqobile?
I'm green, bro.
Yeah, kunjani ungapi kwegoli?
Ngikwegoli ngise Port Macquarie.
Oh, okay. Ya ungasiphi imbono yakho?
Ya mina ngisho ukuthi into eyenzakala ekhaya lapho hayi correct. Nathi singuvota silana nje singumkhipa umgazi. Nawe yazi singumkhipa kusasa impilo le. So sesikhathele uyethu na sesifuna ukuthi nje aphume aphele amasikala impilo yethu.
Yeah, until ukhitshwa ngevoti phela manje uvota uyahamba uyavota yini ekhaya?
Ngizohamba ma ukuthi imithetho sikutshele ngizohamba.
Hayi kuhle, hayi sibongile kakhulu ba.
Thank you.
Chris, maybe we can go to...
Can I come in?
Can we go to Mr. Moyo? Mr. Moyo, you mentioned that you have a blueprint. Hello?
Yes, I'm listening.
Yes. You mentioned that you have a blueprint. I think it is under your diaspora vote campaign. Do you expect the government to chip in by way of funding it, or how are you going to work with the government?
Well, the government of Zimbabwe has always said it is broke, and we believe it, because they've stolen so much money. We are not really looking towards the government of Zimbabwe to help or assist in this regard. The UNDP, under the United Nations, has categorically stated that they have funds set aside to promote democratic elections in Zimbabwe. And like I mentioned earlier on, our blueprint was forwarded to them as well. They are in possession of that blueprint, which brings me back to the question that was raised earlier on about Mugabe, since being under sanctions, not being able to come and campaign. First, I would like to say it sounds very preposterous, because I've never heard of any leader from another country going to another country to campaign to his diaspora citizens. And I mentioned earlier on that we have several countries where diaspora citizens vote.
Let me interrupt you, Mr. Moyo. The reason why I asked that, because it has been raised before, and like I said, that I was playing devil's advocate. to just have a feeling of how you are going to respond if that question is raised again by ZANU-PF.
Yeah, I understand, Mr. Gandhi, but I was also just being pragmatic in my response that we've never seen any other presidential candidate go to foreign lands to go and campaign. But nonetheless, having said that, our blueprint addresses that issue as well, because this is something that we deliberated on when we were drafting the blueprint. And we did say in there that if a situation like that could arise where Mugabe might even try to use that to deny people the right to vote, that maybe a concession like what my fellow colleagues Dr. Achumba and Dr. Magaisa have said, where it can be discussed and agreed upon. And the U.S. government, and like Dr. Achumba said, the U.S. government has always said that if Mugabe changes his ways and allows free elections to take place in Zimbabwe, then those sanctions would be lifted. So that would be a moot point. But nonetheless, our blueprint addresses that issue and says that if there's an agreement on free and fair elections that everybody agrees to, and there's a roadmap that shows that these elections are going to be free, then we would, in our blueprint, we say we would request the U.S. government to allow people like Mugabe, if they want to come and campaign, so that they don't feel like they're not being given that opportunity. So we do address that. It's a well documented blueprint that's borrowed from a lot of places on how diaspora elections are conducted, and it is something that we've pitched to all parties, including the United Nations, and just because the previous constitution did not allow for dual citizenship, it didn't have any traction at the time, but we feel strongly that this time around it is going to have traction.
Thank you so much, Mr. Moyo. Please stay on the line. Chris, we have a listener, Asla from Botswana. Makadi.
Chris, Makadi.
Trimpenyu, Asla, Iris Taraganakai. Aivapindai vichirongwa tizwe zvamuinazvo.
Dambudziko riripo nderekuti ZANU-PF iri kuti taura vanhu vemudiaspora kuti hanzi inini handidyi mbwabva ndinodya supu yacho. You know, they want our money, but they can't allow us to vote. I mean, as we make a sense. You know? And vacho vanonzi vanovhota vanhu vanenge vari kumamissions, ma trade missions, or my embassies, one when you go to South when a government, which means government will go to seven line. So just from there, you could to tango to rigue because one one or two rambits of water one or two rooms of water. So at the end of the day, Munuesi Kanarim Zimbabwean and Fanongi at the vote. And anyway, one or two diaspora was one guy and Waga renounced as citizenship because half the country here, they don't want us. We are living on temporal tenants. So we are still Zimbabwean. So that we should be given that right to vote. Kana tichipuwa right even in any link, kandai mari kuno kuku Zimbabwe. Then kana waskadu uti kandai mari gogo. Then I found kanda ufti mavote. You know, I mean, it's that simple.
Aiwa, maita basa mkoma Asla. Ndino imba uti richa gadzirisika nzira dzakadaro. Chris, tatambira rimwe shoko kubva kuna vamuzi ngube. Hanzi, our diaspora voting blueprint allows ZANU-PF officials to come and campaign too, so that's not an issue here. Kenyan MPs come to campaign in the USA. Ndomungandonya yanga ichitaurwa vamoyo kutayo pano tsvagwa nzira dzekuti vange vachiwaniswa mukana wokuuya kuno campaign vari muno. Tomunzwawo kubva kuna Dr. Shumba pamusoro penyaya yekuti vanhu vari kunze uku vari kuti mari yedu kumusha inodiwa. Tinoona pachitoburiswa kunzi zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze zvaisa mari ingasvika kana bhiriyoni kana $890 million inenge yaremitwa kubva kunze kwenyika. Asi kana yanyaya yakaita sedual citizenship nenyaya yekuvhotai poita dambudziko, imiwo nebato renyu reZimFest zvii zvamuri kuitawo kugadzisa nyaya dzakadaro?
I think nyataurwa vari kubotswana mahafla nyaya yakakosha. Inini tandoda kuti vana vezimbabwe vanyatsonzwisisa
ndechekuti dambudziko harisi rekugona kana kutadza kwava Mugabe kuita zvinodiwa. Kusada isusu kunge tiri mumapato, mapato amunoona akawanda kudai, nekuti zvichemo zvedu zvakawanda. Saka mumwe nemumwe zvichemo zvake 10 hazvirira nemumwe. Saka tine mapotiko pati dzakawanda. Tese tinobvumira nachino 1 kuti utongi hwava Mugabe wegiya ndewekuita zvekuti chero uchida kana usingade havadi kubva pachigaro, nebato ravo havadi kubva pachigaro. Saka nyika yese ikazvinzwisisa zvekuti dambudziko redu ndevebato risingade kubva pachigaro. Zvimwe zvese izvi zvinoita akademiki. Vanhu vanofanira kuziva kuti toita sei kuti tigadzirise nyaya yekuti kana vasingade vachida kugara pachigaro ngavachiita zvinoda vanhu, kana vasingade kuita zvinoda vanhu kubva pachigaro. Nokuti kuda mari kuita kuti zvavo zvifambe, kuti isusu tisavhote kuita kuti zvinhu zvavo zvifambe, nokuti ivo vanoti ndimo chete. Isu sezimfesa tiri kugadzira, tiri kufambisa shoko kuti ngatibatanei, chichiziva chinangwa chekuti kunyange tikataura vaMugabe havateereri. Chero tikaita mademonstrations vaMugabe havatukunduke, vane ganda renzou. Chavanoda ipfungwa dzakadzama, ipfungwa dzine njere dzinodarika dzatakamboshandisa nezuro kuti tivakunde vabve pachigaro. Isu vezimfest matiunza kuti chii chatiri kuita, tiri kukoka vanhu kuti uyai, tine platform yedu, tine dariro redu rinobvuma kuti uyai nemazano enyu manyowani matsva nesimba renyu neenergy zvo zvamukutaura izvozvo, nekuti vaMugabe havabve nemademo, havabve nekungotaurirwa kunzi tikuda marefomu. Vanoda vanhu vanonyatsoisa pakona nenjera. Ndo zvatiri kuita zvezinvest zvokuti vanoda here kuti tizovhota kunze kwenyika, totovamanikidza, totofanira kuvadhirega kutebhuru, tinegoshiete zvaitaura naamagaisa kuti kana nguva yaichakwana ine roadmap yatokuisa apo, imese munenge muchiona kuti paroadmap apa izvi zvakaramba, nega muchito haiwawo endai mberi, toenda kumberi toona zvaramba. Tese tichiona roadmap iyi iri kusvitisa kupi. Kana izvozvo maelections zvikaramba zvinenge zvarambira tese, toona kuti ingaita sei tiri pamwe chete. Ndozviri kutaura nezinfes, tiri kupa utungamiri hunyowani hutsva.
Thank you so much, Dr. Shumba. Chris.
Yes, Jonga. Dr. Magaisa, we have heard about the Diaspora Vote Campaign Blueprint. What else do you think that the Zimbabweans in the diaspora should be doing in order to be able eventually to cast their votes when they are outside the country?
Oh, yes. I think that's a very good question. I've been engaging with the diaspora for a very long time. And while I understand the challenges that putting the diaspora face, I also believe that it's important to be self-critical. It's important to introspect. And for me, first, and many of us who work with the diaspora first, is the problem of disengagement and total apathy. I think you had one of the callers or someone who wrote a message who seemed to indicate that they are not concerned with what's happening in Zimbabwe. People in Zimbabwe should do what they want to do. The odd thing about it is that the person has time to listen to your program and to even sit down and write as they did. But at the same time, they feign, nonchalant, that they are not interested, which I think is a very poor attitude. But I do see a lot of Zimbabweans in the diaspora. We tend to sit back and wait and hope that someone will do something for us. I remember when the constitution was being written, myself and other people in London tried to engage people to present views of the diaspora, but we used to get very few people who were coming through. Of course, we managed to get the views of what we said with the diaspora's views to the people in Zimbabwe, and I was fortunate to sit at the table and contribute on the views of the diaspora. But I was also disappointed by the fact that many people in the diaspora just sit back and don't do much. I've been impressed over the last few months. People have been engaged. Many people in the diaspora have begun to speak out and to engage and connect with people in Zimbabwe. That's a positive attitude. But I believe that more can be done. Yes, people have shifted. People have good work to do. People are supporting, you know, families at home. But I think the diaspora itself needs to get together, put this act together, you know, be seen to be taking leadership, be taking a responsibility, and advocating for their own rights. And when they are called to meetings, when they are called to events, they should respond and they should be, you know, showing that they need the right to vote, not just on the internet, but also physically. Supporting the cause for the people of Zimbabwe. That's my advice to the diaspora.
Thank you. Yeah, just a quick one, very quick one.
Yeah, sure. Thank you, Dr. Magaisa, on the point that Zimbabwe, the one thing to be done. It's a critical point because we might push for diaspora vote with all these resources and only 2,000 people show up. And Mr. Mugabe come up with 10,000 or five times, 10 times that. So I appeal to Zimbabweans who are listening that it's within our hands to see change happen. It will never be brought by someone outside the Zimbabwean community. If ever there are people who would help us, these people are auxiliary. We are the main players. It's true during the constitution writing. We did a similar exercise here in Zimbabwe, and very few people, less than 25 people participated in this current constitution we're talking about. So as Zimbabweans, we have to understand that it's our country, and it's us who we have to work for it. Thank you so much.
Thank you, Dr. Shumba. Stay on the line. Chris, we have Mkoma John Mawanda, from South Africa. Magadi Mkoma John.
Tinofara here makadiwo mwana wamai.
Aiwa tinofara, tinotenda zvikuru nekutsigira chirongwa, chirongwa ndechenyu, imi vana veZimbabwe vari mudiaspora, chitatu choga-choga, tichikutsvagai kuti mupinde muchirongwa, mupinde mudariro, mutipe pfungwa dzenyu, tipei pfungwa dzenyu. Mkoma John.
Ndiri kudraivha mu network haisifamba zvakanaka mwana wamai ndinourombo.
Aiwa, so tinokubatai muchirongwa chinoteera, maita basa nekutombopinda muchirongwa ikoko. Regai timboenda kuna Mr. Moyo. Vadhen Moyo, takanzwa vamwe muzano PF vakaita sa Professor Jonathan Moyo navachina masa vakatotaura kare kuti aiwa hurumende haisi kuzokwanisa kuteera zvido zvevanopikisa. Vari kuti shandurai chakati vandudzai mitemo yakati hapana hurumende ingaita izvozvo kuti zvibvise mudariro. Munoti a very brief response.
Yeah, well, the thing is, in general, vanoti chisingaperi chinoshura. Vanhu vezano vanofunga kuti sezvo ivo vari panyanga zvichagara zvakadaro. And that's why uchiona vachigona kutaura sezvo vari kutaura. They are telling themselves kuti iwo havabve pachigaro. And isusu tiri kuti nyika iyi ndeyedu tese. And neconstitution yatinayo, our people vane right yekudemanda kuti constitution iterewe. Bumbiro ratinaro iri rinotibvumidza freedom of expression, freedom of association, freedom of assembly.
30 seconds dzenyu dzakwana vamoyo. Chris, unogona kubvunza.
Sorry, we'll have to say good night for tonight. Time is not on our side. We thank our guests this evening, the two doctors, Dr. Alex Magaisa and Dr. Maxwell Shumba. And of course, we had Mr. Dan Moyo. And the callers, of course, would like to thank you. Please join us again from Monday to Friday. This is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri. Hoping you stay well. Until we meet again here on Studio 7 Live Talk.